Vana chiremba vakanga vazivisa hurumende kuti igadzirise zviri kunetsa nechimbi chimbi kutadza kwayo vopinda mukurangwa mabasa kutanga nhasi. Kunyange hazvo vamiriri vana chiremba vakuru vaita musangano nebasi rezveutano nhasi hatina kukwanisa kunzwa zvabuda mumusangano uyu. Kuramwa mabasa kwavana chiremba vakuru ava kunouyawo panguva yevana chiremba vadiki vasiri kuendawo kumabasa. Nhengo dzeZimbabwe Hospital Doctors Association dzakatanga kusaenda kubasa musi wa3 Gunyana dzichitiwo hadzina zvikwanisiro zvekuti dziende kumabasa. Kuramwa basa kwana chiremba kwasiyawo varwere vasina mari vachitambura sezvo vasingakwanisi kuenda kuzvipatara zvakazvimiririra izvo zvinodhura. Mumwe wevarwere vava kutyira upenyu hwavo amai Mesi Mutanda, avo vane chirwere chegomarara vanga vauya pachipatara cheparerenyatwa kuzoitwa chemotherapy vanoti vakamiswa kurapwa nekuda kwekushayikwa kwavana chiremba.
Handisi kurapwa bhozi kemo yangu ndototeswa ndiri kuwadhi, saka kuwadhi kwacho kwakatovharwa kuA6. Ndakatobudiswa last Friday iyo ndiri pakemo, saka handina kutopedza masaiko angu, ndakangoitwa 3 ende wozoflashwa futi urimo uchimonitwa nana chiremba vachiona zvinoitwa zvakawanda. Saka dai hurumende yaonawo yatibatsira kuti tigone kurapwa tiriritire vana vedu. Sezvi ndichirwara nekenza murume akatondiramba, handina munhu anondisponza, asi chipatara chachi chingotondirapa zvakadaro.
Kusavapo kwana chiremba uku kuri kukonzerawo kuti varwere vari muzvipatara zvehurumende vabudiswe utano hwavo huchiri panjodzi. Amai Beauty Mubai vanoti baba vavo vakangobudiswa muparirenyatwa vachiri kurwara. Amai Mubai avo vanga vari kuparirenyatwa vati kunyange ongororo dzakaitwa baba vavo dzakabuda havana kukwanisa kuwana chiremba wokuti avatsanangurire zvakabuda izvi zvokuti havachaziya zvekuita.
Hakutori namanesi atotaura kuti motozodzoka madokta aita sei auya. Tisi kuti daiwo Zimbabwe yachibatsirawo pamadokta nekutika murwere anofa ari mumba. Kuchibudirwa neurwa pasaidhi apa unodzwa unofira kuita sei.
Izvo zvinhasi tauya kuzobvunza marizautsi akati akasiya pano. Marizautsi akabuda aruda chiremba apa murwere akavata mumba. Tiri kukumbirawo kuti hurumende dai yabatsirawo madokta adzoka panzvimbo.
Vana chiremba vanoti vanoda kuti hurumende iwedzere mari dzemihoro pamwe nekuvawanisa zvikwanisiro zvekuti vakwanise kushanda zvakanaka mazuva ose. Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti vana chiremba vari muzvipatara zvehurumende vanodarika 500. Vana chiremba musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vakaratidzira pachipatara cheparirenyatwa nechitatu vachitsutsumwa nekusawana minduro kubva kuHealth Services Board pazvichemo zvavakaendesa. Ukuwo sangano reHealth Services Board rinoti riri kuongorora kuti dambudziko revashandi vezveutano ringagadziriswa sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.